Don't miss Border Crossings every weekday at 1500 Universal, only on The Voice of America.
Kanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu chikunguru 17 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Muchirongwa chedu chanhasi, ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vatatu vakashaya neCOVID-19 nezuro muBulawayo. Kanzuru yeguta reHarare inokwidza miripo ichabhadharwa nevagari vanoshanyira makiriniki nezvipatara zvayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vatatu vakashaya muBulawayo, vamwe mazana maviri nemakumi matatu nemumwe 231 vakabatwa nechirwere cheCOVID-19. Izvi zvave kureva kuti vanhu makumi maviri nevatatu vafa nechirwere ichi muZimbabwe. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi hwakwira kusvika pachiuru chimwe chete nemazana matatu ane makumi matanhatu nevaviri 1362. Bazi rezveutano rinoti izvi zvakabuda muvanhu vakavhenekwa mumazuva manomwe adarika. Vamwe vanhu gumi nevaviri vakabva kuSouth Africa nemumwe chete akabva kuMozambique vakabatwawo nechirwere checoronavirus nezuro. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vave mazana mana nemakumi maviri nemashanu 425. Vavhenekwa chirwere ichi vadarika zviuru makumi mapfumbamwe nemanomwe 97,000. Kanzuru yeguta reHarare yakazivisa nechina nezvemiripo mitsva ichabhadhariswa vagari vanoshanyira makiriniki nezvipatara zvayo. Mibhadharo iyi yakatarwa pachishandiswa mari yekuAmerica, asi munhu achibhadhara nemari yemunyika zvichienderana nekuti mutengo wedhora rekuAmerica uri pamarii pamusika wemari pazuva iroro. Munhu mukuru achaenda kuchipatara kana kukiriniki achange achitariswa kubhadhara mari yakaenzana nemadhora mashanu emari yekuAmerica, kuchitiwo mwana mudiki achibhadhara yakaenzana nemadhora matatu ekuAmerica. Madzimai anoshandisa zvipatara nemakiriniki pakusununguka vanenge vobhadhara mari inoenzana nemadhora makumi maviri nemashanu emari yekuAmerica. Studio 7 aina kukwanisa kutaura nemutauriri weHarare vaMichael Chideme kana mukuru anoona nezveutano mukanzuro iyi Dr. Prosper Chonzi, sezvo vange vasiri kubatika panharembozha dzavo. Mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaItai Rusike vanoti mari itsva idzi dzichaita kuti vanhu vakawanda vakundikane kuenda kunorapwa, sezvo paine dambudziko rekuti vanhu havasi kutambira mihoro yavo ichifambirana nemari yekuAmerica iri kutaurwa iyi. Ngatinzwei vachitangura mhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Danho ratorwa nekanzuru yeHarare rekubhadharisa mari yekunze kana kuti paAmerican dollars kana kuti equivalent vachishandisa bank rate idanho rinokwanisa kudzikisira mabasa ezveutano nekuda kwekuti veruzhinji vanosanganisira vashandi vekanzuri ivavo, macivil servants nevamwe vese vari kushanda mumakambani emuno munyika, ruzhinji rwevanhu havasi kutambira nemari yekunze. Izvo zvine njodzi yatingati inogona kukanganisa iya inonzi health seeking behavior yekuti munhu akarwara anenge achifanirwa kuziva kuti ndinofanirwa kumhanya kuenda kuchipatara kana kuti kukliniki. Asi nekuda kwekuti pane zenge paane barrier yemauser fees iwawo emari yekunze, zvichaita kuti vamwe vana mai vanenge vakazvitakura vagoda kubarira kudzimba, zvogoda kukanganisa zvekare mabasa atingati zveimmunization, kubayiwa majekiseni anodzivirira zvirwere zvakasiyana siyana zvinobata vana vadiki. Saka idanho ratingati risina kunge rawana ongororo kana pfungwa dzeveruzhinji vari mudhorobha reHarare. Veruzhinji nekuda kweCOVID-19 vari kuomerwa zvikuru kutoti vakwanise kuti mumba mudyiwe. Saka zvinozokonzeresa mabasa ezveutano nekuda kwekuti kuti munhu azotsvaga mari yekunze yekuti akwanise kunorapwa, mari iyoyo inogona kunetsa kubuda.
Asika varusike, vakawanda vakungochaja mitengo yavo nemari yekunze yekuAmerica iyi. Chii chingaitawo kuti kanzuru inge isingazotorawo matanho iyo? Tichiona kuti zvinhu zviri kungokwira munyika yose.
Pfungwa dzekuti mabasa ezveutano ibhizimisi rekuti munhu awane profit pane kukoshesa utano, hatisi kunyatsoziva kuti pfungwa idzodzo dziri kubvepi. Nekuda kwekuti tiri kuona maservice providers akawanda munyaya dzehealth, mumwe nemumwe ane havi yekuda mari yekuAmerica. Asi mari yekuAmerica iyi madhora aya vazhinji havana mari iyoyo sezvandamboreva zviya. Izvo zvoita kuti varombo vazhinji vasina mamedical aid. Tinoona kuti munyika mese less than 10% yevanhu ndivo vari pamedical aid. Vazhinji vese havana medical aid. Izvo zvokanganisa mabasa ezveutano.
Mukuru weCommunity Working Group on Health vaItai Rusike vari parunare muHarare neStudio 7. Nyore mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kumakambani sezvo vashandi vasina kuvhenekwa utachiona hwecoronavirus sezvainge zvambokurudzirwa nenyanzvi munyaya dzezveutano pakavhurwa maindustry. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza kuti sei vashandi vasina kuzovhenekwa. Asi masangano evashandi rwi akaita seZimbabwe National Chamber of Commerce neConfederation of Zimbabwe Industry akati ainge akundikana kuvheneka vashandi nekuti zvikwanisiro zvekuvheneka vanhu vecoronavirus kana kuti matest kits aidhura. Ngati nzwei hurukuro yaitwa na Blessing Zulu weStudio 7 navamoyo.
Kwete vashandi havasi kuvhenekwa kuti vaoneke kuti vangava vane zvirere zvakadaro here. Makambanizi aripo zvavo mashoma. Tingati anotora matemperature paunenge uchipinda kana maclients achiuya. Tiri kuona zviri kuitika kumashops. Asi vashandi sezvambowirirana kuti zvakambotaurwa kana kuti zvakambokadzirwa neSI yange iripo patakapinda lockdown level 2, pange pakapiwa nguva yekuti within 14 days employer anofanira kuona kuti vashandi vake vese vanofanira kuva vanovavhenekwa. Hazvina kuzoitikwa izvozvo.
Saka pamunotaura nevashandi vakasiyana siyana kumakambani aya vari kukuudzaiwo kuti kudii sesangano rinovamiririra?
Vashandi vakawanda vanongotaura kuti haisisu tinongochekwa temperature topiwa madhende zvedu kuti tikwanise kuvhara miromo nemino, asi kuchekwa chaizvo kuti hatina chirwere zvinofanira kuitwa zviri pamutemo hapana.
Vanhu vari kubatwa nechirwere ichi vari kuramba vachiwedzera zuva nezuva, uye tinoona kuti zvaburitswa nebazi rezveutano zvinoratidza kuti kuBulawayo chete vanhu vanodarika mazana maviri nemakumi matatu nemwe chete vakabatwa nechirwere ichi mazuva manomwe apfuura uye vamwe vatatu vakarasikirwa neupenyu. Muri kuitawo sei mikuti muone kuti vashandi havazogumi varasikirwa neupenyu?
Isusu tega tatotanga chingati program kana kuti campaign yokuti tizvifambire kumacompanies tichiona kuti vashandi vari kubatwa zvakaita sei.
Muungatudzawo kuti urongwa uyu hunenge huchifamba sei chaizvo? Pane vamwe vamuri kushanda navo here kana kuti ringori sangano reZCTU?
Takatanga nhaurirano kuTNF kuti tiite tingati tripartite inspections kumakampani. Ndipo patiri kusangana ke nenyaya idzodzo vashandi vari kuti since takadzokera pakambani kana takavhura hatina kumbovhira tavhenekwa. Tinongoshanda tichingopiwa masanitizer, tichingochekwa matemperature. Asi kuvhenekwa hatina kumbovhira tavhenekwa.
Munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, Africa Centers for Disease Control and Prevention inoti vanhu vanodarika zviuru mazana matanhatu nemakumi mana nezvishanu 645,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica. Vapora vanodarika zviuru mazana matatu zvine makumi mashanu 335,000. Vanhu vafa vanosvika zviuru gumi nezvina zvine makumi matanhatu nevanomwe 14,067. Vachitura bajeti ravo repakati pegore nezuro, gurukota rinoona nezvemari vamutuli Ncube havana kupamidzira mari kuhurumende vachiti hurumende haina kushandisa mari yese yayakapiwa. Naizvozvo ichashandisa pamabasa ayo mari yakatarwa yegore rino. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nePersicon Global Fund Managers vaPersistence Gwanyanya vati hurumende yaifanirwa kuisa mari zhinji munyika, zvikuru sei panguva ino apo nyika yakatarisana nematambudziko mazhinji. VaGwanyanya vativo hurumende inofanirwa kusuduruka panyaya yezvemafambisiro anoitwa nyaya dzezveupfumi, irege vanhu vemabhizimisi kuti vagadzirise nyaya iyi.
Pane pfungwa iri kuuya navamutuli Ncube yemaitiro ezvinhu. Mukatarisa pesa, pane dzimwe tsika dzaitwa nehurumende dzaakutanga kusvipwa. Ruoko rwakareba rwehurumende, nyaya yekunokora patisina sehurumende, nyaya yekudya patisina sehurumende.
Zvamunotaura izvi ndezvipi uye tinozviona papi?
Tikatarisa isusu pachikamu chebhajeti ichi, tarisiro yanga iripo dai kwakuri kare kuya ndiko kungoti sezvo tasangana nematambudziko atinawo nedenda recovid-19, hurumende yaingoenda futi zve muhomwe dziya dzaye dzakadzika dzisingaperi inonokora yoisa mari munyika. Asi zvichipara dambudziko panyika, zvichikonzeresa kuti mitengo yezvinhu yaita muramba mhuru, zvichikonzeresa kuti iyo mari yoshayiwa simba, ndozvatisvika pano patiri pari nhasi. Asi zvashamisa vanhu kuti nematambudziko aripo iwaya vamutuli Ncube varamba vakasunga. Kusunga chaiko vakati mari sekutara kwandakaita kubva pekutanga. Tikati mari munyika ichange ichishanda munyika ichagona kusvika nyaya yebhajeti makumi matanhatu ane zvitimbu zvitatu, 63 billion yavakatara kubvira pekutanga ndo yavaramba vakabatirirana nayo.
Zvinorevei izvi vaGwanyanya?
Saka zvinoreva kuti hakuna mari yawedzerwa munyika. Asi zvinouya panguva ino vachiti tine matambudziko atinawo, tinoda kuti nyika, upfumi hwenyika, mari dzimbokuchidzirwa muikonomi medu nemabhiriyoni anosvika 10 nemasere 18 billion stimulus package. Wozvibvunza kuti saka mari iyoyo ichabva kupi? Nekuti tikatarisa mari iyoyo ingatoda kutosvika mazana matatu kubva muzana pachikamu chese chemari yakaparwa kuti change chishanda munyika change chishandiswa pabudget munyika ushaya kuti mari yacho inobva kupi saka wamukana watiri kuona kuti hurumende iri kuti aiyasuduruka panyaya yemafambisirwo anoitwa upfumi hwenyika
kana hurumende ikasuduruka panyaya yemafambisirwo anoitwa zvenyaya dzeupfumi panouye chii
kuuya vemabhizinesi nevanhu ndovanonzi chipindai mumafambisirwo anoita chikamu chenyika ndozvatinoona kuona zviri kutsi kwepfungwa dzacho kuti ndozviri kwatiri kunanga senyika
tiitsanangurirevo vagwanyanya kuti kana zvadari zvinorevei
zvoreva kuti hurumende basa rayo nderekuti chii nderekuti vaya vanoita mabhizinesi vanotenga nevanotengeserana hurumende ndiye anenge achinzi ndiye anotarisa kuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka here zviri kuda zvakanaka here nekutiwo vatenge nekutengeserana muenvironment yakanaka ndonava basa rayo repolisi chete kwete kuti ndiyo inenge ichiti yoisa mari munyika inoisa inayo here mari yacho inenge isina ndozvatikonzeresa matambudziko paanayo saka ndikangoti paita kusvinwa kwemota kuripo nekuti zvinorwadza nekuti vanhu vanenge vasina mari nekuti vanga vajairaka kunokora pahurumende saka kunenge kusina mari iyoyo saka vamutundinure vauya nechikamu chekusvinwa kwemota asi chinorwadza semota rinorwadza kusvinwa kwaro kusvika rabuda rinorwadza saka tiri pachikamu chekuzira tiri chikamu chemuzira asi zvinotibatsira kumberi kunoendako nekuti hurumende inenge ichibudiswa shoma neshoma panyaya dzeupfumi hwenyika chizvinoita zvainofanira kunge ichiita
nyanzvi munyaya dzezveupfumi vapersistence gwanyanya vari parunare kuHarare nestudio 7 tarisa zviri mumapepa nau anhasi mufinancial gazette mune nyaya inoti COVID-19 iri kukonzera kurasikirwa kwemabasa mazhinji munyika iyo yagara iine dambudziko munyaya dzezveupfumi hwenyika bepa nhau rekare rinoti nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti hurumende haisi kubatsira makambani emunyika izvo zvichakonzera kuti upfumi hwenyika husakwirira chronicle rine nyaya inoti kutapuriranwa kwecoronavirus pakati pevanhu vasina nhoroondo yekufamba kunze kwenyika kuri kukwira izvo zviri kukonzera nyanzvi mune zveutano kuti dziyambire kuti nyika ichanetseka zvakanyanya kana vanhu vakaramba vasingateereri yambiro dzavari kupiwa muherald kanzuro yeguta reHarare yazivisa kuti mari yekurapiwa nekubatsirwa pamakiriniki ekanzuro yapamitsirwa yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
makadini vashambara remose westudio 7 vana mukoma jonga kandimire aiwa isu tinofara ndingangoti kumhuri yezimbabwe ndinokukurudzirai kuti ngatibudei tose musi wa31 tinotsigira kuratidza hurumende iyi kuti aiwa vamunangagwa zvakwana taakuchidawo utongi hune hujekerere tarirai muone zvakaita kumalawi zvinhu zvinofadza kwazvo kuti opposition party yaakuchitonga iyi ZANUPF hakuna kwainotisvitsa aiwa nguva yakwana pari zvino dai tabatana tisachisidzirwa tarirai muone vamwe tiri kuno kumasango kurana Cape Town hapana chiri kufamba tokushurwa kuti dai nyika yanaka tadzoka kumusha aiwa ndinotenda ini mukoma Owen paCape Town apa
pamusoro vana hwande ndoda kutumira studio 7 iya nhasi ndinoda kuti demonstration rirambe richitika remusi wa31 vanhu vatambura zvisingamboiti nenge shuga tichaizivi nenge ticha iyo nenge vakadzi vakutambura muno muzimbabwe
makadi zvenyu vana mukoma tanonoka hwande netimu rese restudio 7 ndofara chaizvo kupindawo pachirongwa chenyu ndokumhorisai mese nyenge nemivateereri inini ndinonzi maiti northwest inini zvino zviri kundinetsa ndezvekuti sei vachingoti nhamba hombe yevanhu vari kubatwa COVID kuZimbabwe rungonzi vanhu ivavo vakabva kuSouth Africa. Sei kuno kuSouth Africa kwacho nemaZimbabweni achona hatisi kumboibatwa wani kunoko. Ndombobvunzo ipapo ndombobvunzo wangu iwowo ndatenda.
Mangwanani mukoma Jonga kane mbiri vashandi vese Studio 7 zvinonzi comrade zvichaita. Kana ndiri pano pachiredza apa musi wa 31 kana vanhu vachida kunoratidzira zvechokwadi ngavabude neuwando hwavanoratidzira. Chinangwa chiripo ndechekuti hurumende inoti zvairuti hazvisi kuita hazvisi kubatsira vanhu. Saka kana vanhu vachida kunopinda mumugwagwa ngavasapinda vari voga chete, ngavapinde nevamwe vose vashandi vehurumende vemadhipatimenti akasiyana siyana. Kana hurumende ichisunga yebva yasunga munhu wese anenge ari kustriti, tione kuti panoitwa jeri here rinokwanisa kuakomodheta close to about maybe kana ma30 or 50,000 vanhu vanongopinda mustriti vanenge vakwanisa kuzobatwa kwacho. Ende pavanenge vari vabatwa iwa kana paine vanenge vachishandira hurumende mapazi akasiyana siyana nevamwe makambani makuru makuru vese vakanzi vamajeri vari 50,000 tinokuva kuti madhipatimenti iwa anozoseenza sei kana vashandi vacho vasiki vaenda kumajeri vachinzi vasungirwa nyaya yekudemonstrate. Ndizvo zvahazvo chete zvandoda kutaura macomrades.
Mamuka seiko vashamarira Studio 7 neniwo hangu ndiri kuSouth Africa. Chinhu chandinoda kungotaura chete maringe nemamiriro akaita nyika yedu yeZimbabwe. Zvino hazvina kumira mushe nekubudikidza kwekuti 1 uri muZimbabwe wakawandisa, 2 even nyango varungu chevo vari kuno kunyika yeSouth Africa vanototi tinotoda Zimbabwe, asi kuti tikwanise kudzokera kuZimbabwe hazvikwanisiki nenyaya yekuti tine zvinhu zvedu zvatakarusa zvakawandisa kubudikidza nenyika iyo yeZimbabwe. Saka tinogara tingori venhamu chete. Even kana muZimbabwe chaiti tisununguka kubva tisununguke muZimbabwe 1980 kusvika pari nhasi, handione patakagara zvakanaka muZimbabwe. Takangogara tingori vanhu veuzvanyiriri chete, tingori vanhu vakasungwa. Saka zvinotoreva kuti nyika yeduka tangogara tingori vanhu vakangosara, tiri vanhu vepasi. Ende zvinoitwa mudzimu wenyika dzatinenge tirika zvationa zvichitwa nevana vemudzimu wenyika nezvatinoita isusu zvinhu zvitori difarenti, zvinhu zvakasiyana kuri kuri. Saka Zimbabwe nyika iya ndifunge kuti chatozogarawo zvakanaka here munyika iyi, tirikugara tingoriwo kuchema.
Kwazuwai kazuwai paStudio 7 vanajonga ndimire nevamwe wese vakateerera kuti tisingakwanisi kunenjena nemazicha. Ndoda kutaurawo pamusoro penyika yedu yeZimbabwe. Tirikukurudzira munhu wese, munhu wese anoziva zvaari ari kurwadziwa nezviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe kuti tibudei tese ne1 tinoprotesta musi wa 31 July. Anoziva kuti ari kurwadziwa nezviri kuita munyika, isusu tiri kuSouth Africa. Saka handizivi kuti hamurwadziwo here mhuri yeZimbabwe kuti isusu vana veZimbabwe tiriku zviya zvinongotaurwa kunzi ikonomi 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 yeZimbabwe yadzikira, isusu tiri kuenda kunobhusta ikonomi yevamwe vanhu edzimwe nyika vana veZimbabwe instead yekuti mabhustira atiri kuita ikonomi dzanana South Africa dai tatiri kuita munyika yedu. I think kuti Zimbabwe ingadai ya the bread basket of the world. Saka tinochema chaizvo chaizvo kuti nyangwe zvazvo vakatuma vakomana vavo vaanotuma nepfuti dzavo, ngatimirei takashinga.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite, tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu yeWWW.voashona.com kana paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Bazi reAmerica rinoona nezvemitemo, Justice Department, Nezuro raka inda kumatarezi mosha, richipomera vaimbove mtungamiri we Gambia, vayaya jame, mosha ya uhori uye yekuchenesa mari kana kuti money laundering. Vajame, avo vakabviswa pautongi muna 2016, vanogara muupoteri ku Equatorial Guinea asi Justice Department inoti vane dzimba dzinosvika mazana maviri nemakumi masere neimwe kusanganisira mumwe muzinda mukuru munzvimbo inodhura zvikuru yePotomac muWashington DC. Justice Department inoti upfumi hwavajame hwakawanikwa nenzira yeuori naizvozvo vanofanirwa kuhutorerwa. Tabata vari kuita dzidzo dzeAfrica dzepamusorosoro paHoward University vaCalvin Manduna kuti vatiudze pamusoro penyaya yavajamei iyi.
Munoyeuka kuti vajamei vakabviswa munyika mavo mupresidendi by popular revolution. Saka vakabuda vachimhanya vachitizira kuEquatorial Guinea. And pakubuda kwavo vainzi vaitonga nezvechisimba for 22 years, and pakutonga ipapa vari kunzi vakaba mari inopfuura bhiriyoni madhora. Mari imwe iyoyo ndo yavaishandisa vachitenga dzimba. Tinoona kuti vakatenga dzimba dzosvika 281 mapropeti ivo nemudzimai wavo, and imwe propeti yacho iri kuno kuWashington yavananzi vakatenga ne$3 million vana vavo vaidzidza kuno. Saka propeti iri kunzi yakatengwa necorruption, saka hurumende yekuno kuAmerica iri kuti ruda kutora propeti iyi sezvo ipropeti yakatengwa nemari yeuori.
Zvinogona kuitika here izvi? Hurumende yeAmerica inokwanisa here kutora dzimba idzi kana kuti propeti dzavajame?
Pamutemo zvinogona kuitika. Muno muAmerica vane mitemo yavo yakasiyana-siyana yavaishandisa kutora maassets, mapropeti nemari dzevanhu vemafia nechichi. Saka vanokwanisa kutorera vajame pamutemo iyoyi.
Tikatarisa tinoona kuti kune vaimbova vatungamiri venyika vakawanda vakaita zvimwe chete izvozvo. Sei vangonangana navajame sokuona kwenyu?
Kunangana kunoita nyika nevamwe vanhu vachisiya vamwe, ndingati ndo mashandiro egeopolitics dzechisimba nemaobjectives dzenyika dzakasiyana-siyana. Nyika imwe neimwe ine shamwari dzayo nevaisingashamwaridzani navo, and kana ukakwanisawo kuita shamwari yedzimwe nyika haubatwi. Asi kana vanga vasiri shamwari fanika vajame munoyekuti vanga vari pasi pemasanctions, vakaiswa pamasanctions nakudhara neAmerica.
VaCalvin Manduna vari parunare muWashington DC neStudio 7. Zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vatatu vakashaya neCovid-19 nezuro muBulawayo. Kanzuro yeguta reHarare inokwidza miripo ichabhadharwa nevagari vanoshanyira kiriniki nezvipatara zvayo. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanasi. Ivai nesu zvekare manheru anasi apo tichikupai zvinzimwe nawo. Ini ndini Tanonoka Wande.